kugokwe kune vagare vako vanosvika 8 ndo nezuro wakanzi wakanyima kupiwa bheu waya vakasungwa vachinzi vapomerwa mhosva yekuita demonstration kana kuti kuratidzira pavaiita protest yekuti vamunangagwa vakodzeri kunga vari vanotora uchairman wesadic vachiti vachamisa ndonofanira kunga vari panyanga asi magweta edu kumacolin maboke vari kumasvingo wabudirira chaizvo nhasi kuwana kubudiswa kwamukoma Calvin Muvei
vakasungwa orina
just before the SADC summit vachinzi vanga vari kutumidzira mameseji muma WhatsApp groups vachiinciter vanhu kuti vaite mihoho kana kuti vaite protest against vamunangagwa kuti vasaite asomu chairperson wesadic saka vamuvei vanga vakanyimwa bheu kumasvingo measure court asi vanamukoma Colin Maboke magweta edu ezimbabweans for human rights vakazonyunyuta kana vakaita inonzi appeal kuhigh court saka nhasi justice asisembwe kuhigh court wapa bheu kuna mukoma Calvin
vanzi vabhadhare mari
$50 uye varipote kamwe pamasvondo maviri kumasvingo central police station so tinokakufara kuti shungu dzedu dzekuti vana vezimbabwe wabude mumatirongo wabude mumajere mavasingafaniri kunga varimo dzatanga kuita yield some results
ko nyaya yemumwe mushanyi wekuuganda ainge asungwawo iri kufamba sei vamafunda achinzi ainge akatakura zvinhu zvekuitisa abonde
mushanyi kana kuti tourist wekuuganda Tom uyo ndiye anga asara ari kumasvingo aipomerwa mhosva dzekunzi akawanekwa aine zvisina kunyatsokutsarukana mubhegi make pange paakasungwa pamwe pona Lucas Lavi wangariwo tourist webva kucheck republic kueurope asi nezuva ranezuro Tom wekuuganda uyo akazoonekwa asina mhosva akakwitwa saka akakwitwa nekuti gweta redu mukoma Knowledge Mapfure rakamirira Tom iyeye nhasi Lucas awo vachiti hapana mhosva yavapara murungo netsa henyu washanyi munyika yedu yezimbabwe muri kusvibisa nyika nekushungurudza matourist anova vanhu vakakosha kunyika yedu saka vakaonekwa vasina mhosva nezuro vakakwitwa nezuro ndanga ndiri kuzama kundibate mukoma Mabvure kuti ndinzwe kuti achiri munyika here kana kuti vakangomudipotawo zvakaitwa Lucas nemusi wemugobera